my elections in Zimbabwe. Tinoona kuti panyaya yaka zoshika pakuti Government of National Unity iwepo. Angairi nyaya yemakakatano panyaya ye my elections kuti ari kufambiswa zvakadini muZimbabwe. Tikatarisa batore Movement for Democratic Change vachangirai. Raka nera vamutambara. Raka taura nyaya dzinoendera nezve Zimbabwe Election Commission. Nyaya yezve security sector reform. Nyaya yema electoral laws kuti awe aligned to the Zimbabwean constitution. Mushure me kupera kwe Government of National Unity. Makakatano iwayo haana kunga agadziriswa. Iye zvino izvi tane imwe sarudzo yasvika mugore rino. Nyaya idzodzo asati dzagadziriswa. Musuno vatendai biti mumwe wevatungamiriri we
ndoda kudzokawo kumashure ndoti imimi makambomira mirawo chaizvo nesangano renyu muchiedza kuisa nekufambira nyaya dzekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvikwanise kuwana kodzero yazvo yekukandawo yekupindawo musarudzo dziri kuuya idzi. Pane zvitsvaire zvati zvapo kana kuti takangomira patakanga tingori ipapo zvekuti hazvisi kuitika.
Pari zvino takamirira pane nyaya iri mumatarezi mosha constitutional court inofanirwa kutongwa ichitara kuti vanhu zvizvarwa zvemuZimbabwe vari kunze kwenyika vabvumidzwe kutonga. Saka takamirira nyaya iyoyo yakapinzwa mudare neZimbabwe Exiles Forum yava Gabriel Shumba nevamwe vedu vari kuUnited Kingdom. Then zvekare isu tine rimwe bumbiro remutemo ratiri kushanda naro. Ratoda kuti respond parliament inonzi private members bill ne lawyer redu inonzi Jacob Mafume kuti tikumbire zvekare kuti parliament itungamirire panyaya kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kusarudza vatungamiriri vazvinoda.